manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi weshondo gunyana 13 2020 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakadzika zvishoma asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vasari vare. Vashandi vanoti vasiyiwa pamhene mushure mekudzingwa kwemurimi muchena wavaishandira kuruwa. Vaimbova gurukota rehurumende vasimbi mubako votaura nezvebhuku rinodzidzisa nezvenyika dzemuAfrica ravakaparura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika Wasvika pazviuru zvinomwe zvine mazana mashanu nevasere kana kuti 7508. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu makumi maviri nevapfumbamwe nechirwere ichi nezuro. Vanhu ava havana nhoroondo yekushanya kune dzimwe nyika zvichireva kuti vakatapurirwa chirwere ichi munharaunda. Vanhu gumi nevashanu vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti nyika yose yave nevanhu vapora vasvika zviuru zvishanu zvine mazana manomwe nevashanu kana kuti 5675. Hakuna munhu akarasikirwa neupenyu nezuro. Dare remakurukota rakazivisawo svondo rapera kuti rinenge rovhura zvimwe zvange zvakavharwa kusanganisira zvikoro, nzvimbo dzekushanya uye kunotengeswa doro kunyangwe hazvo vanhu vasingabvumidzwi kumwa doro vari munzvimbo idzi. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira kuti chirwere ichi chinogona kudzoka neukasha sezvachakaita kuAmerica neBritain pakavhurwa mamwe mabhizimisi kana vanhu vakasangwarira. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vafa vasvika zviuru zvitatu nezviviri nemazana mashanu nevaviri kana kuti 32,502. Vapora vadarika miriyoni imwe chete. MuSouth Africa ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Vabatwa nechirwere ichi munyika iyi vanosvika zviuru mazana matanhatu zvine makumi mana nemasere kana kuti 648,000. Vafa vadarika zviuru gumi nezvishanu zvine mazana mana nemakumi maviri nemanomwe kana kuti 15,427. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere nezviuru mazana manomwe kana kuti 28.7 million. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Pavanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu kana kuti 6 million vabatwa nechirwere ichi muAmerica, vafa vanosvika zviuru zana zvine mazana mapfumbamwe nevatatu kana kuti 193,000. Vanhu vafa pasi rose vasvika zviuru mazana mapfumbamwe nezvitatu, vapora vachidarika mamiriyoni gumi nemapfumbamwe kana kuti 19 million. Vanhu vanodarika zana vanga vachishanda papurazi reProtea Valley kuruwa vanoti zvinhu zvavaomera zvichitevera kudzingwa kwakaitwa murungu wechichena anga achirima papurazi iri vaMartin Grobler. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vanhu zana nemakumi maviri vanga vachishanda paprazi iri vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekudzingwa kwakaitwa vagrobla paprazi iri mukupera kwesvondo rino naamai Ivy Rupindi avo vanoshanda mubazi rezvekurima pamwe nekugoverwa kweminda. Amai Rupindi vanonzi vakasvika paprazi apa nezvikonzi zvedare repamusoro nechishanu vakasiya vapa vagrobla zuva rimwe chete rekuti vatute zvinhu zvavo paprazi apa mushure mekunge mbatya dzavo dzaburitswa panze nezvikonzi. Pakasvika Studio 7 nezuro paprazi apa zvikonzi zvai gwejenura mikova yepamba yavagrobla uye vagrobla vakanga vachituta zvinhu zvavo vachibatsirwa nehama dzavo nevamwe varimi vechichena. Mumwe wavanga vashanda paprazi apa amai Pamidzai Kambukuzi vanoti vagrobla vaivabata zvakanaka chose zvekuti havachaziva pekutangira.
Pamagariro nemararamiro panzvimbo inoitanga tairarama zvakanaka, taipiwa food pack, ukarwara unobatsirwa netransport, ukachema chichemo chese chaunenge wachema unongobatsirwa.
Vagrobla avo vanoti vakazvarirwa muZimbabwe uye hapana imwe nyika yavanoziva vanoti vanga vave nemakore akawanda vachinetsana namai Rupindi nenyaya yepurazi iri vakati vakazopedzisira vasvika kuhofisi yegurukota rezvekurima uko vanoti vakanzi vabhadhare mari yechioko muhomwe kuti vapihwe magwaro epurazi iri kana kuti offer letter iyo yavanoti vainge vasina panguva iyoyo. Vaenderera mberi vachiti vakatanga kugara papurazi iri muna 2000 vachirima fodya, chibage pamwe nekuchengeta mombe. Vanoti makore ose avagara papurazi iri vanga vachibhadhara mari yekushandisa purazi iri kumuridzi waro uyo anonzi akazoshaya gore rapera. Vanoti hondo yavo yakatangira pakushaya mari yechioko muhomwe yavanoti yaidiwa iyi.
So this has been an ongoing case since 2007.
Inyaya inokuva kubva muna 2007 apo amai Rupindi vakauya nematsamba anoratidza kuti vakapiwa purazi. Nemuchidimbu ndakaiswa pashedule 55 yekuti ndiwane matsamba epurazi, asi pandakaenda kunotora matsamba aya ndakanzi ndibhadhare mazakwatira emari ayo andaive ndisina panguva iyoyo.
Pavakazotorerwa purazi iri namai Rupindi nechishanu vagrobla vanga vaine mubhedha yembeu yefodya yavanga vachitarisira kutanga kudyara nechishanu chinouya uye vanga vaine mombe mazana matatu, imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vamasimba manyanya avo vaimboshanda mubazi rezvemari vaudza Studio 7 kuti upfumi hwenyika hucharamba huchiwira pasi sezvo vachiti upfumi hwenyika hwakabatwa nenyaya dzekurima.
Kuti tinyatsowane pundutso munyika munomu tinoda kuti agricultural contribution iri kuGDP inge iri palevel ye25%. Saka tiri kusvika sei ku25% kana tichiita stop go.
Rimwe gweta vakudzai kadzere vati zvakaitika papurazi ravagrobla zvinoratidza kuti hurumende haisi kumira nemashoko ayo ekuti mapurazi ari kushandiswa zvakanaka hafaniri kuvhiringidzwa.
Iyo hurumende pachayo yagara ichitaura kuti varimi vari kuprodusa zvakanaka havafaniri kudisturbwa paland yavo. Tinoona kuti kune mapurazi akawanda chaizvo chaizvo asiri kushandiswa ekuti kana paine munhu ane shungu dzekurima anogona kupiwa iwavo, kwete kuti pabviswe varimi vari kushanda zvakanaka.
Imwe nyanzvi munyaya dzekurima uye vachishanda neUniversity of South Africa vatoende pishonhe vaudza Studio 7 kuti kuramba hurumende yongotora mapurazi kuchaita kuti mari yemuripo inofanira kubhadharwa varimi vakatorerwa mapurazi irambe ichiwanda.
Kana kuri kuti hurumende yava munangagwa yanga ichida kuvhara vanhu kumeso nekufungidza kuti ichange ichipuwa mari kunze, zvatobuda pachena kuti mari iyi ichabhadharwa nezvizvarwa zveZimbabwe, and izvi zvichange zvichidzosera ikonomi yeZimbabwe kumashure.
Zvichakadai amai Rupindi vakati havana chavanokwanisa kutaura nezvenyaya iyi vakati taure negurukota mubazi ravo vaAnxious Masuka avo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo kubva nezuro. Asi munyori mukuru mubazi rezvoburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vakanyora padande mutande ravo kuti hurumende iri mubishi kuongorora kuti chii chaizvo chakanyatsotora nzvimbo kuti vagrobla vazobviswa papurazi ravo. Nhasi tatumira vaMangwana mubvunzo paWhatsApp kuti pane chabuda here muongororo yavo, asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo. Zvichakadai mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabuda mubepanhau reSandemeo vachiti mari yekuripa varimi vechichena vakabviswa mumapurazi haisi kuzobva muhomwe yehurumende asi kuti mari iyi ichatotsvagwa kubva kunze kwenyika. Izvi zvinotevera kuchema-chema kwevamwe munyika avo vari kuti hurumende yanga ine chibvumirano chayakaita nevarimi vechichena cheglobal compensation deed. Makurukota ehurumende ari kupesana zvakanyanya panyaya nyaya yekuti ndiani achabhadhara mari iyi. Sangano reCommercial Farmers Union rinoti pane varimi vechichena vanodarika zviuru zvina vakarasikirwa nemapurazi avo uye vashandi vavo vakasara vasina chekubata zvichitevera chirongwa chehurumende chekugovera minda kuvanhu vatema. Ndakamirira Studio 7 kuRua, ndini Thomas Chiripasi.
Chigaro wesangano reInstitute of African Knowledge uye vaimbova gurukota muhurumende Vasimbi Mubako vanoti bhuku resangano ravo rakaparurwa svondo rino nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rinonzi Africa Fact Book ibhuku rine nhoroondo pamusoro peAfrica uye rinokwanisa kushandiswa nemunhu wose zvake. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vamubako vanoti pfungwa dzekunyora bhuku iri dzakabva kusangano reAfrican Union uye hurumende yeZimbabwe ndiyo yakazobvisa mari yakashandiswa kunyora gwaro iri. Vanoti pana namuzvinafundo makumi matatu vane ruzivo munyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira zvemabhizimisi, mamiriro ekunze, mutemo, dzidzo nezvimwe vakaisa pfungwa dzavo pamwe ndokunyora pamusoro peAfrica. Vamubako vanoti bhuku iri rinotsanangura mamiriro akaita nyika dzese dzemuAfrica.
Bhuku racho iri zvakare rinotaridza mamiriro akaita Africa nhasi kuti Africa ine nyika dzinosvika 54. Unogona kungovhura ngoti Zimbabwe, woona kuti Zimbabwe ina vanhu vangani, Zimbabwe geography yacho yakamira yakadini. Ukavhurawo paKenya unowana zvizvo zvose zvirimo.
Vatiwo bhuku iri rinopembedza unyanzvi hwakaitwa nevana vemuAfrica.
Bhuku imomo mune nyanzvi dzakaita mabasa makuru muAfrica navanhu vatema vamwe vari kumamiri kwamakungwa kuAmerica, kuAustralia nekumwe kwakadai. Kuna vanhu vatema vakawanda vakaita zvinhu zvinotoshamisa zvataa tisingazivi zvose zviri imomo.
Vatiwo chinhu chikuru chavanoda kuti bhuku iri rishandiswe muzvikoro zvepasi nepamusoro kudzidzisa vana kuti Africa idunhu rakamira sei.
Toda kuti number one ishandiswe kuzvikoro kuti tidzidzise vana vedu kuti Africa yakamira sei. Mabasa akaitwa navanhu vatema navanhu veAfrica ndaapi? Tichida kudzidzisa vana vedu kuti vachitanga kura vachidziva kuti Africa yakaita mabasa makuru. Africa haisi suri bezime nyika. Aiwa,
vatiwo bhuku iri rinogona kushandiswawo nevemabhizimisi, vamiriri vedzimwe nyika kana nani zvake anenge achida kuziva pamusoro peAfrica. Vamubako vati bhuku iri nderekutanga uye richange rave kuwanikwa muzvitoro zvemabhuku munguva pfupi inotevera. Varayiridzi vemuzvikoro zvepamusoro nenyanzvi dzekuongorora mabhuku vaudza Studio 7 kuti vachazotaura pamusoro pebhuku iri kana vachinge vamboriverenga. Asi vachenesani ndungakwa vesangano reRevolutionary Research Institute vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa kunyora mamwe mabhuku pamusoro peAfrica, vachiti vanovimba kuti Africa Fact Book ine zvinyorwa zvitsva pamusoro peAfrica.
Inini handione chinyowani paproject. Tofara kunzwisa kuti kuma 70 kune yainzi Africa Who's Who. Handisi kuti varume ava vasikuita basi, asi tofara kunzwisawo kuti kuedza kuumba kana kuti kusimudza rwendi Africa zvina kutanga nhasi.
Pfungwa dzekunyora Africa Fact Book dzakatangwa neAfrican Union Commission yaitungamirwa naDr. Nkosazana Dlamini Zuma, uye chirongwa ichi chakatsigirwa nemahofisi emutungamiri wenyika yeZimbabwe, mapazi matanhatu ehurumende, makambani pamwe nemasangano akazvimiririra mukati nekunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite, tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu yeWWW.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova vatungamiri vehurumende yeBritain vaJohn Major navaTony Blair vashora zvikuru mutungamiri wehurumende vaBoris Johnson nebhiri ravari kukurudzira kupasisa muparamende svondo rino reInternal Market Bill vachiti rinogona kukanganisa chibvumirano chavakaita makore apfuura neNorthern Ireland kuunza runyararo. Vaviri ava varikurudzira paramende kuti isatambire bhiri iri iro riri kudiwa navaJohnson kuti vaburitse nyika yavo mugungano reEuropean Union. VaJohnson vanotenda kuti bhiri iri rinogona kunge richityora mitemo yepasi rose kana kuti international law, asi vanoti zvakakosha mukusimbaradza upfumi hwenyika yavo. Paita kunetsana panyaya yekuti EU inodyidzana sei neNorthern Ireland panopera muchato neBritain. Vanhu vemuRussia vatanga nhasi kuvhota musarudzo dzemakanzura matunhu makumi mana nerimwe chete, musarudzo dzinonzi dzakakosha mukuona kuti bato riri kutonga reUnited Russia iro riri kushorwa nevakawanda munyika iyi richine rutsigiro rwakasimba here. Sarudzo idzi dzinouya mushure mekunge mumwe anopikisa vaAlexei Navalny vaisirwa muchetura nevanofungidzirwa kuti vasori uye pari zvino vari kurapwa kuGermany. Vanopikisa vanoti zviri pachena kuti mutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin vari kurongawo kuda kubirira sarudzo. Vanhu vanogara kuBermuda, chitsuwa cheBritain chiri mugungwa reAtlantic, uye vagari vemunzvimbo dzemuAmerica dzinoti Louisiana neNew Orleans vari kunzi nebazi rezvemamiriro ekunze reUnited States National Hurricane Center vagare vakagadzirira nekuti kuri kuuya madutu mupengo maviri emhepo nemafashamu emvura kunzvimbo dzavo. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, ini ndine Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro navaGodfrey Kuraone, Youth Organizing Secretary webato rinopikisa reMTC Alliance. VaKuraone vakaburitswa mujeri chinapfuura apo vanga vaita mazuva anodarika makumi mana, 40 days vari mujeri, achipomerwa mhosva yekunyomba mutungamiriri wenyika uyezve kuratidzira zvisiri pamutemo panguva iyo nyika iri pasi pechirongwa chelockdown, zvichinzi anga achipisa matai nekuvhara mugwagwa kumashava uko kumasvingo. VaKuraone, ndino mugamuchirai muchirongwa, tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvamakasangana nazvo muri mujeri.
Mukoma Mike, ndiri mujere manakapinda musi wa31 July kusvika musi wa10 September. Ndakasangana nemasituations anosiririsa zvikuru mujere. Haisi nzvimbo inoratidza kuti yakagadzirirwa vanhu, inda senzvimbo yakagadzirirwa mhuka. Nyaya yeutano haina kumira zvakanaka. Munogara vasungwa more than 350 to 400 vachishandisa toileti imwe chete, bathroom imwe chete. Nzvimbo iyoyo nzvimbo inogona kungosumuka zvirwere. Panhau yechikafu chinodyiwa ipapo, chikafu ichocho chindachiti kuti vanhu vagone kuva neutano hwakanaka. Yechitatu, maissues andaisangana nawo inini as a person, indakapinda mujere ndichirwara. Saka ndaite matablets andaifanira kumwa, ende matablets awa ainzi afuna kumwiwa kana ndadya, but zvaindiremera kuti ndigone kuwana chikafu ichocho kuti ndimwe matablets, nokuti magadhijeri aitokuudzai kuti iwo toda kubatsira asi nyaya dzako dzinopisa, unonetsa kubatsira. Nokuti azokubatsira tozobvunza kuti amubatsira ndiani. Ndaingozopedzisira ndangomwawo mapiritsi iwawo ndisina kudya, ndichida kuti vanditsvagire information kana chii. Zvaindinetsa nokuti vese vaisha kundibatsira. Chimwe chaikazonditambudza inyaya yecoronavhairasi iri kuunetsa mazuva anei. Hapana mamejas akati mamejas aitorwa ekuti titi uda korona idziviririke. Vanhu vaiva vatamurume imwe chete vari 32-28 zvekuti panenge pasina iyaya motosocial distancing.
Takaona zvakanyorwa na ambassador weku America padande mutande vachiti ivo semiri we America muZimbabwe varikugamuchira matano arikutorwa nehurumende yeZimbabwe mukuremekedza kodzero dzevanhu anosanganisira kuburitswa kwenyu imimi mujeri kuburitswa kwa Hope Chingono na va Jacob Ngarivume mashoko aya munomatambira sei
mashoko moto akatarwa na ambassador we America inini kwandiri handimatori sekuti anotaura chimiro chemunyika yeZimbabwe chimiro chemunyika yeZimbabwe ndechekuti kodzero dzavanhu dziri kutyorwa zuva nezuva kusukungwa tikaitwa ndichigara 42 days mutirongo ndisina mhosva yandakapara kutyorwa kwekodzero dzavanhu saka kuzoreleaseiwa kwandakaitwa hakusi kuti hurumende haichatyori kodzero dzevanhu because already vanga vatotyora kudhara haugoni kugarisa munhu mutirongo for 42 days asina mhaka yaanenge apara.
Makatarisira kuti muchange muchiendera mberi muchifamba nhoroondo imwe chete here yamanga muchifamba yekurwisana nehurumende yava Emmerson Mnangagwa.
Ichi chitsidzo chatakaita nevanhu nenyika yeZimbabwe chipikirwa chatakatora isu sevana veZimbabwe kuti tichavashandira vana veZimbabwe tichivamiririra pavasingakwanisi kupinda kuitira kuti hurumende ZANU-PF nemutungamiri wayo vaMnangagwa vabve pachigaro.
Tichipeta hurukuru yedu kandai mazwenyu ekupedzisira kune vanhu vose vanga vakamira pamwe chete nemi panguva iyo manga muri mujeri.
Ndichipeta mashoko angu ndoda kuti nguva ino haisisiri nguva yekuti tive vanhu vekukomenda chete, haisisiri nguva yevanhu yekungoisa maanalysis, haisisiri nguva yevanhu yekungonyora pamasocial media. Ino yava nguva yekuti mhuri yeZimbabwe ibatane, vakuru nevadoko, tisunge chisungo chimwe chete chekuti tisumuke nouwandu hwedu, timire tichitaura mashoko ekukurudzira vanhu kuti vasumuke vose, tiende tose munzira tichimeka shuwa kuti hurumende iripo iyi yabva, tichimeka shuwa kuti tirikurwisa corruption iri munyika, tichimeka shuwa kuti tagadzira ramangwana ravana vedu.
Aiwa, tinotenda va Godfrey Kuraone vebato reMDC Alliance nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Muri Zimbabwe nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Muineni Mike Hove 8-9 PM muri Zimbabwe pano panevhenyuro yeStudio 7. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove muri Zimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba simba rangu,
Jesu simba rangu,
munondipa simba.
Vatereri, ndinokuchingamidzai muchirongwa chezvechitendero. Nyaya yekuti sei Zimbabwe nyika izere vatendi vanonamata zvakasimba seizvi ichiramba ichinetseka zvakadai mukati meminamato. Nhasi tatsikwazve namufundisi Dr. David Simango. Titsanangurireiwo mufundisi Simango.
Manheru ibaba Hwande, manheru ivatereri veStudio 7. Ichokwadi, nyika yeZimbabwe inyika yavatendi. Vanhu veZimbabwe vanonamata zvikuru. Masondo aya munoona vakazara muzichurch vari mumakomo vari papi vachinamata Mwari. Kwemakore anopfuura makumi mana vanhu veZimbabwe vachingonamata kuna Mwari. Chinodikanwa kuti tizive pano ndechekuti pakunamata Mwari panofanirwa kuva nokuziva. Nokuda kwokuti iko kunamata hakusungori kuswera munhu ari mugomo achibongomora ari imomo pasina chaanoita. Nokuda kwokuti Mwari une nzira dzaakatema.
Tozvitambira sei, toita sei? Hamuoni dambudziko riripo here mufundisi Simango?
dambudziko riripo nderekuti atidzidzisiwi zvokunamata Mwari mumachechi medu. Tinongoudzwa kungonzira mbai muchingonamata chete, asi kunamata kwezvokwadi kunosanganisa kuita. Nokuti mukaverenga kuna Joshua chapter 7 verse 10, Mwari unoti kuna Joshua, simuka usaramba wakarara nechiso chako pasi ipapo. Simuka upinde muguta ugadzirise muguta, nokuti muguta mashata. Saka waifanira kuti achinamata ukachita something. Nokuti kuna Jacob chapter 2 verse 26 panotibudza kuti kutenda kusina mabasa kwakafa.
Pa mashoko enyu aya muri kuda kuti vatendi vadii, munovakurudzirei?
Zvandiri kureva panapa vahwande nevateereri vese ndechekuti vanonamata Mwari mukunamata kwedu Mwari ngatizive kuti Mwari haakurumidzi, Mwari haanonoki, Mwari unouya nenguva yaakatara nenguva yezvokwadi. Asi pakunamata kwatinoita Mwari manje, tinofanirwa kuziva isusu vanamati kuti hatifaniri kungonamata chete tichingobongomora kunamata, kunamata, kunamata pasina kuita something.
Tsanangurirai vatendi shoko renyu iri, mufundisi.
Ndinoreva kuti iwe unozviziva kuti mushure memakore mashanu munhu anofanirwa kuti anyorese kuti azovota, munhu anofanirwa kuti azovota. Asi ukangoramba uchingonamata usingaiti zvawakafanirwa kuita, ndopanozouya dambudziko ipapo.
Vamwe vanonamata kuti matambudziko avo apere vanoona izvi zvisingaitiki, voziva sei kuti minamato yavo inosvika kuna Ishe?
Nyaya iri panapa ndeyekuti Mwari unoremekedza chinonzi kutenda. Nokuti kuna vaHebheru chapter 11 pavhesi ya 6 Bhaibheri rinotiudza kuti kana pasina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. Ichokwadi kuti kuchema kwakanaka, kuchema kunoratidza kuti munhu uri kutendeuka. Asi kuchema sezvinoda Mwari ndokunobwisa pundutso. Kuchema kunoda Mwari ndokukutenda. Mwari unoremekedza kutenda kudarika munhu anongochema asina ruzivo.
Tinofunga kuti waridza mere anonzwi kwazve nai, mufundisi.
Chinoratidza kuti minamato yedu inokosha munyika yeZimbabwe chinhu chikuru chaizvo. Regerai ndikuudzei rimwe dambudziko riri pasi pese. Mukaona dzimwe nyika munoona kuti kune matambudziko anotyisa, kune zvinowira nyika idzodzo. Zvokutoti zvinowira munyika dzimwe deno zvazviri muZimbabwe, chokwadi ingadai yakaparara. Asi nokuda kweminamato yavatsvene manje, nyika yedu nhasi uno inorunyararo. Nyika yedu nhasi uno ine vanhu vanoremekedza vamwe, ine vanhu vanotya Mwari, ine vanhu vanokudzana. Izvozvo zvinokonzerwa nomunamato.
Vanhu vemuZimbabwe vanoda Mwari wavo uye vanonamata zvikuru kwese kwavanenge vari. Se pachiita sekuti hapana donhodzo muupenyu hwavo kwemakore mazhinji kudai?
Zvirokwazvo Mwari kwatiri isusu vanhu nokuda kuti tinotongwa nechinhu chinonzi nguva. Nguva ndo inotitonga. Iwe neni tinoverenga makore kuti tava nemakore mashanu, tava nemakore gumi, tava nemakore mazhinji tichingodaro. Asi Mwari manje anogara kwokusingaperi kusvikira kwokusingaperi. Mwari unoda kuti isusu tirambe takabata kutenda. Chaanoda ndechekuti vanhu varambe vakabata kutenda. Kunyange zvinhu zvakaoma, ramba wakabata kutenda. Nyange zvinhu zvakakunakira, ramba wakabata kutenda. Usatenda nokuti zvinhu zvakanaka, usatenda nokuti zvinhu zvakaoma. Tenda Mwari nokuti Mwari wakafanirwa kutendwa nguva dzose.
Mufundisi Simango, munoti kuvanhu veZimbabwe vari kunetseka uye vave kuora moyo?
Kuvanhu vese vari kunetseka vemuZimbabwe ndiye Mwari watinonamata. Saka ndodo kukurudzira vavatereri vese nehama dzose munashe ndichiti ngatirambei takabata kutenda. Mwari akomborerei.
Mashoko anotisimudzira pfungwa netarisiro. Mufundisi Simango, tinotenda zvikuru baba.
Tinotenda zvikuru.
Vatereri, ndinokukurudzirai kuti muende pawebsite yedu yevoashona.com motarisa pakanzi zvechitendero mugonzwa hurukuro iyi yese. Ini ndini Tanonoka Hwande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka Hwande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu wevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 wakadzika zvishoma, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vasarivare. Vashandi vanoti vasiyiwa pamhene mushure mekudzingwa kwemurimi muchena wavaishandira kuruwa.
Vaimbova gurukota rehurumende Vasimbi Mubako vanoti bhuku ravakaparura rinotaura nezveAfrica rakakosha mukudzidzisa nezvenhoroondo yedunhu rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela kustudio 7, ngesonto mhlaka 13 kumbandula 2020 ngoGibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje, sebesedlula amakhulu amabili 224 abantu asebebulewe COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abathi abasalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Into efuqa abantu ukuthi konkona benze kanjalo indlala nakuhlaleke ezindlini.
Kuxotshwa umlimi omhlophe epulazini afuya khona inkomo ezedlula amakhulu amathathu.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
We had danisa lokho ngoba uhlelo lokutathela abantu umhlabathi lokho luqhubekela phambili.
I don't see any future unless there's security.
Uhulumende uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuba uqothwe ababe ngamalunga ebandla leZANU-PF abaqhotoza ilizwe leli. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye izozizwa kulumhlisakazo. Sebesedlula amakhulu amabili 224 abantu asebebule COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abathi abasalandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi abantu laba ngabanye balabo abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,508 abahlolwa batholakala bele coronavirus. Kunani leli sebesedlula inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5,675 asebephepha kumkhuhlane lo. Abantu abaningi bathi bazama ngamandla wonke ukuziphandela impilo loba nje bengasalandeli iziqondiso zokunqabela kumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Sekule nyanga phose eziyisithupha selokhu uhulumende wafaka iziqondiso zokuvikela abantu kumkhuhlane we-COVID-19 ngokuthi bahlale ezindlini. Uhlelo lolu lwenza abaningi bengenelisi ukuziphilisa. Uhulumende usevumela abanye abantu ukuthi basebenze loba nje konke lokhu kumele kwenziwe ngonanzelelo. Abantu abaningi bathi kunzima ukuzilandela iziqondiso lezi ngenxa yokuthi babhekane lobunzima bokudinga imali lokudla. Umnumzana Ndaniso Mpande ngomunye wababhekane lohlupho lokudinga ukudla ngapha ezama ukuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Into efuqa abantu ukuthi konkona benze kanjalo indlala nakuhlaleke ezindlini lapha abantu balambile njalo abantu abaningi abantu abasebenzayo. Thanda ukuthi ngabe uhulumende nxa isaqinisa lento ye-lockdown ngabe uyazamela abantu ukuthi bathola something.
Umpande uthi ilizwe lonke nje jikelele kalisazilandeli iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Ilizwe lonke nje sokufana hamba ngisho la kuma highway uzabona abantu bayahamba kuyachovwa kwenziwa lokhu lalokhuyana, amapholisa adizwa, amashopu wonke nje avulile, akusela nje into okuthiwa yi-lockdown.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Mary Mayimbo owenhlanganiso eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations.
Abantu katesi bahlezi ezindlini, njalo abantu balambile. Belambile kunjalo imsika yonke siyakhitshwa. Lalaba kade bethengisela bebethengisa okusemthethweni bahlezi ezindlini. Le mali lezo kade belazo akusela. So njengezichiye inkonkeli zethu zahlala phansi, zase zibonisana, zase ziphuma lombono ukuthi ngona abantu laba bathengelwe ini ama sanitizers, ama maski, lama gloves ukuthi bathole ukuthi ukuziphilisa. Ba hayi akusamanga kuhle ezindlini lapha abantu balambile impilo sinzima sibili lobudlwangudlwangu sobukhona busela konke sokukhona ngenxa ukuthi abantu sebehlezi phansi akusela lutho abaluyenzayo
owake waba ngumphathi ntambo wezempila kahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uDokotela Henry Madzorira uthi kunzima ukuba abantu bazilandele lezi ziqondiso elizweni ngenxa yesimo esibi somnotho.
Doesn't matter how many policemen and soldiers they put into the road for roadblocks and for enforcing a lockdown.
Akula ndaba ukuthi kungangeniswa amapolisa amangaki kumbe amasoja lapha emgwaqweni lakuma roadblock ngenjongo yokulondoloza isiqondiso ze-lockdown. I-lockdown kayisoze isebenze izinto zinje. Lohlangothi lwezempila kahle alusebenzi lokunye. Kungakho sikhuthaza uhulumende ukuba akulungise khonoko ngesiphangiphangi.
To deal with this matter urgently.
Uyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izithunywa zebandla le-African National Congress ezazikwele eZimbabwe ngeviki ephelileyo zazilande ukukhulumisana lesiphathamandla zebandla elibusayo. Athi labanye abantu kanye lehlanganiso ezizimeleyo elizweni. Iphepha ndaba leSunday Mail libika ukuthi uMnangagwa wethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamanye amalunga ebandla leZANU PF enkabazwe. Uthi wakhuluma loMongameli Cyril Ramaphosa owathuma abantu abambalwa ukuzehlolisisa okwenzakala eZimbabwe. Uthi watshela uRamaphosa ukuthi akula nkinga eZimbabwe ngakho bavumelana ukuthi athume abantu bazezibonela ukuthi kwenzakalani. Kulabanye abantu leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo abathi kubotshwa abantu mahlayana eZimbabwe, okulabanye njalo abathunjwa ngabachatshangelwa ukuthi baphikisa ibandla elibusayo. Abanye babotshwa ngesikhathi uZulu elungiselela ukutshengisela emigwaqweni ekhonona ngokungethembeki lokugugudeka komnotho elizweni. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Nick Mangwana unobhala wohlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Innocent Ndibali okubandlale Economic Freedom Fighters Zimbabwe, lomnumzana Joseph Chuma okubandlale ZANU PF. UNdibali usungula lolu daba.
Nothi ukuthi bezosimbuluzela, bezowaste isikhathi. Behluleka ukuthi behlangane lama victims, behlangane labantu beZimbabwe ababuhlungu ngesituation yeZimbabwe. Nanku siyababona bathi it's not crisis, ngama challenges yihlamba le ebantwini bakithi.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke what is doing ubaba uJoseph Juma.
Akula ntembe ukuthi ibandla le-ANC libuye lizokuzwa ku-sister party yabo abangapha ababusa eZimbabwe. Kanti madoda lokho esikuzwayo lokho kanti kuhamba njani kutheni ukwenzela ukuthi wona abantu babonisane benjani bancedane. So lokho abakwenzileyo kumqoqo kubalulekile futhi and kuhle ngoba bathe sebekwenzile abasayalanga ngoba njengoba uzwile uSD weANC ukhuluma ukuthi hayi lezi zantu efa ayalanga ukuthi sibone abanye abantu. So lokwana ke sebekwenzile sebebonene bona amabandla abusayo amadlula amabili akheleneyo sebesithi right hayi sesizwile lokho elikujoyo. Ake ngisizwe ke laba abanye abantu abathi bahlukumezekile ukuthi bona bona bathi. So angiboni ntona kule ntembi ukuthi ibandla le-ANC lize lizokhuma le bandla leZANU PF beyiwo amabandla amabili abanjani ababusayo eSouth Africa naseZimbabwe.
Siyakuzwa kakhulu Golide Ndibali, nasi indaba Ndibali.
Uyabona ukuthi abantu beZANU PF labantu be-MDC into abazikhulumayo zilobu phukuphuku lobumbulu lokudwelela abantu baseZimbabwe. Sikhuluma ngabantu abadubekileyo, abantu abasebuhlungwini, abantu abangelakudla, abantu abagulayo, izibhedlela zilamithi. sikhuluma ngama doctors angekho emsebenzini angakwanisi ukubhadala le rent nje endlini sikhuluma ngabantu abathathwayo abanyamalalayo silomfana lo kuthiwa ngulokhuzeni umcheyiwa lo oke wabanjwa silabantu abaningi asebehlukumeziwe kakhulu abanye bafakwe emajele bengawonanga lutho ama lawyers anjengabo Beatrice Mthethwa bayaharasa so ilokhuzeni ama human rights are being violated left right and center so lokho okukhulunywa ubaba uChuma okwe brand Zimbabwe nje ikudlala lokho awungeke wakhuluma nge brand kuyikuthi ubaba womuzi uthwalele abantwana izinduku lemkhonto esevuke ubhinya izani PFC ngubhinya le ANC ngubhinya egoli ngkhona ngale ngobhinya nje kweyithu abalandaba labantu bazikholisela bahostene baspenda imali yabantwana bezimbabwe abalandaba
engakutsho kumfowethu lapha yikutona vele akakula into bengalo expect bana alutho ngaphandle kutona achothoze ngoba ikuthi thina ipolitics zethu ezelokuzeni ezezimbabwe lapha safunda ipolitics ezimbi ezokuthi wona we don't tolerate each other we always just want to insult each other siyathethisana kuphela asinikani imbono asiyenzi lokwane esikubona kusenzakala kini khona abo kubomelika kubo-england ngale lapho othisa khona utona abantu they rise above parties and talk about the principles of ilizwe labo mina bengathaba ngabe la njenge-SSA nje buyayo babuye ngembono ekungathethisi ekungani but yokubonisana ngoba akula muntu vele ozabona into yonke 100% akula wonke umuntu kulesidingeko yikokuthi akona there's not with a monopoly of ideas akuyenzi lothi ona uthi ona hhayi izampevu yisikhobo sibili into ezabakwazi yonke into hhayi kuyabe ungamanga loka sidinga wonke umuntu abe khona ukuthi sibonisane into leyana siyilungise
lapha sizwe umnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF lo mnumzana Innocent Ndibali okubandla le-Economic Freedom Fighters ngameli Emerson Mnangagwa uthi ulakho ukucela ilizwe leSouth Africa ukuthi libophe ababe ngamalunga ebandla leZANU PF abaqhubekela phambili becothoza umbuso wakhe uMnangagwa owethule lokhu izolo emhlanganweni awenze lamalunga ebandla lakhe eGweru uthi kuyadanisa ukuthi abantu laba basebenzisa ubulembu bokuxhumana ukuthi bethule imibiko ethuka ilizwe leZimbabwe loba engabaqambanga ngamagama abantu laba ukanya ubekhuluma ngomnumzana Sevia Kasukuwere, umnumzana Patrick Joao labanye ababaleka eZimbabwe kulandela ukususwa kukamoyi uRobert Mugabe esikhundleni sikamongameli. UMnangagwa uthi uyakwazi lapho abantu laba abahlala khona. Ngakho-ke akusoze kuhluphe ukuthi babothwe babiselwe eZimbabwe kuyathoniswa amacala ajiyeneyo. UKasukuwere, uJoao losicamfundo Jonathan Moyo babefuna umnumzana Sydney Sekeramai athathe isikhundla sikamugabe hathi uMnangagwa. UKasukuwere uthi uMnangagwa kuchitha isikhathi elwisana labantu kulokuthi alungise okuhlupha uZulu.
I have never hidden where I am and it's my right to be anywhere in Africa.
Ye, ngihlala lapha engihlala khona abantu abaningi bayakwazi. Lokho kuthiwa ngikhuluma manga ukuzwe ngaphi. Angikhulumi manga mina ngikhuluma iqiniso. Kamba abantu nxa ukuthi bayalamba ngamanga yini kunokuthi wangena embusweni ngokutshaya ikhu ngamanga yini so ke amanga engiwakhulumile yiwaphi kakele ukhuluma amanga nguye oqamba amanga ilelungelo lokuthi ngihlale lapho engifuna khona kuzwekazi le-Africa umnumzana Sevia Kasukuwere wayesiphatha amandla sikarhulumente kwelezimbabwe
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele lakuTwitter kuVOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umlimi omhlophe uMnumzana Martin Kropler usexhotshiwe eplazini leProtea Valley Farm eRua, lapho abelime khona igwayi, umumbu lokunye njalo elenkomo ezidlula amakhulu amathathu 300. UKropler uxhotshwe ngunkosikazi Ivy Rupindi okuthiwa wanikwa iplazi leli nguhulumende ngesikhathi abalwa impi yenkululeko labalandeli bebandla leZANU-PF beqala ukuhluthuna amapulazi abamhlophe ngomnyaka ka-2000. UKropler owangena eplazini leli ngomnyaka lowo uthi wayecele ukusebenzisa iplazi leli kumnikazi owatshonayo. Uthi kuyamangalisa ukuthi abantu abanjengaye lokhu besuswa emapulazini loba uhulumende esenda kuthembisa ukuthi uzahlawula abathathelwa amapulazi ngemali efika amabhiliyoni amathathu lengxenye 3.5 billion.
It's very sad because we had a lot of faith in the new administration.
We had done this a lot ngoba uhlelo lokuthathela abantu umhlabathi lokhu luqhubekela phambili.
I don't see any future unless there's security of farmers on their land.
Uthi okwamanje usedinga indawo yamadlelo enkomo zakhe.
I have to find somewhere for them to go. I will try and go on the farmers group chats and find out
where ngidingele inkomo zami amadlelo ngoba akwenzi ukuthi ngizithengise khona manje. Ngizakhulumisana labanye bami. Ngizazithengisa sezinonile ajika tesi
through the winter. So I'd rather keep them until we sell them in April when they're in prime condition.
Kubikwa ukuthi unkosikazi Rupindi osebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima uncediswe ngumthetho ndaba ukuba angene eplazini leli. Unkosikazi Rupindi walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi abafisa ukwazi ngokwenzakalayo kumele bekhulume lomphathintambo wezokulima uMnumzana Anxious Masuka. Kasenelisanga ukukhuluma loMnumzana Masuka obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Abamhlophe abafika inkulungwane ezine lengxenye 4500 bahluthunelwa amapulazi kusukela ngomnyaka ka-2000. Singawangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Democratic Republic of Congo uthi uyesaba ukuthi ungamemedeka okwethusayo umkhuhlane we-Ebola osanda kubulala abantu abafika phose amajumi amahlanu 48 esabelweni se-Equator. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
awenziwe manje.
Yena ubaba mkhulu.
Uthe lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngodaba lelifa. Silobaba uMnqondo Banzi Magonya lo mama uVictress Matutu. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Ngaphezu kwakho konke Mthembu, kumele sizwisise ukuthi kanti yona indaba yobudlalifa le yenzelwani njalo kuyabe kukhangelelweni nxa kuthi umuntu yindlalifa. Akusuye wonke umuntu owelwa yinkatha ukuba yindlalifa isikhathi esiningi mfoka Mthembu. Ngoba indlalifa, umuntu oba yindlalifa ngumuntu olokuziphatha, ngumuntu olokunakekela abanye. Kwezinye isuku uyafica umuntu umama kunja ahambe azijiyele iwili yakhe, achiyele inotho wonke awuchiye umntwana oyinkazana olizibulo lakhe, ngowesibili ngowesithathu. Ngoba uyakwazi usebabonile abantu abakho ukuthi nxa ngingachiyela umnotho wami lo ngiwuchiyele uThembelani ongumntanami wesithathu ebantwaneni bami abahlanu, kubo bonke abantu abanunguye umuntu okukhanya engagcina abafowabo laba. Abafowabo angeke belamba, angeke beswele nxa ilifa lami ngingalichiya kuThembelani. Kodwa ngingalichiya kuThamsanqa. UThamsanqa yisinothongwana, yisidakwa ngumuntu vele ongela kuziphatha, uyehluleka, uyehluka impilo yakhe nayedwa. Kambe nxa sengamchiyela ilifa, kambe nguye umuntu ento yini engabagcina odadewabo yini? Kwezinye insuku uyawufica umuntu esiyachiyela umntwana oyintombazane ilifa. ubembona ukuthi umntanami lo uresponsible kakhulu kodwa ke enyindake umntwana
wathi singenisa umama magonya
umama ethiye ebhale iwili wanikeza ilifa lonke walinika lo oyisicino kusuka izimpi ke lapho uthola ukuthi abantu sebekhontesta lawo mawili apathiye ebhaliwe ngoba umuntu aleleyo gunya lokuthi mina ngiyindlalifa ilifa ngeke umama azalithiyele lo oyisicino so ngicabanga ukuthi okungcono nje kusayilokho ukuthi kungathi singafunda ukuthi amafa khona la abiwe ngendlela elinganayo ngoba noma umthiyele omncane ngiyakukela ukuthi impi ezasala ivuka lapho ngemva kokuthi sishiyele lowo omncane sishiyele ophakathi laba abanye sebezazi befuna ukwazi isiza sokuthi kungani kuze kuthiyelwe yena loba bekubhekile ukuthi hayi lo ngumuntu olengqondo kodwa ngeke bakuthatha abantwana ngaleyo ndlela so kumele bakubangise lelo lifa so kusika izimpi ngamafa njalo
kodwa esintwini kuyavuma ukuthi ubhale yini kumbe ulobe iwili silumakhona kumele kwenziweni khonapho
angithi iproblem ukuthi nxa abantu bekhangela isintu babona ngani isintu into eprimitive into elobuqaba engelakuphucuka isintu sakithi dube siphucuke kakhulu udlula isingisi isintu siyaguquka phela ngokuya kwesikhathi no empilweni zabantu so isintu sezolo esabo 1780 you know laso sesigugukile sigugukwe ngokuguquka kwezikhathi ukuguquka kwezinto mthembu so asivumeleni isintu sethu ukuthi sisikhwabithe isintu sethu sisenze sibe isintu esizasenza ukuthi siphilisane kuhle ngokuthi semukele utshintsho nokuguquka kwezikhathi lathi sigugukise izinto sitshintshe izinto ukwenzela ukuthi siphile kuhle siphilisane kuhle esikhathini esiphila kiso isintu kasontamo kayigobi
ngosazala mathuthu
dube ukuze le nto isebenzele sonke into zokwaba kwamafa nokubhala amawili abantu abaseleyo ma umuntu esethe wahamba nxa echiye iwili abafundi ukuhlonipha iwili echiye ibhalwe ngumufi kuzoba lula njalo kuzagwema izipi emafemilini
ye ndathelele lithuba ukuthi mbonge umama unkosazana Victor Mathuthu ukuhlanganiso yezimi imbokodo njalo ingcwedi kwezamasiko esintu bonga kakhulu ubaba umnqondobazi magonya induna phela esintwini siyakuhlonipha nduna sibonge kakhulu ungathelela kusasa
hayi kuyabonga kamthembu
isibonga kakhulu ye sihlobo zami asihlanganeni sikawempiliyo ngeviki ezayo
kangela ubaba mkhulu babe lobo logogo
sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapho muhle okhulumayo ngumichael hove namhla kuhlelo sixoxa lo sakhulayo oke waba yingxenye yohlelo lwe-Chevening Scholarship kwelengilandi uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa intsha yakwele zimbabwe intsha yakwele afrika kuhlelo silomnumzana Butholezwi Khosinyathi Butholezi ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunenge ngohlelo lwe-Chevening Scholarship
yiprogram eyenziwa ngohulumende wase-United Kingdom uhlelo lolu lunika amathuba kunzalo yaseZimbabwe ukuthi bayetaditsha imfundo ephakemeyo okomnyaka owodwa ema-university achiyeneyo kwele-UK mina ngaba lenhlanhla ukuyaqeqetsha khonale ngomnyaka ka-2017 kusiya ku-2018 ngisenza i-masters i-Chevening isekela labo abafuna ukuyakwenza i-masters akukhethelekile ukuthi ufuna ukudaditsha kuyiphi ifield uyazikhethela phose uyenze kwamasiko njengami phose ufuna ukuyafunda ezempilakahle uyazikhethela ngokuthi wena ufunani uya-aplayelwa mnyaka yonke nje jikelele njengakathesi ama-applications sevuliwe azavala umnyaka ususiyaphela bakhethe then o-aplaye ngomnyaka ka-2020 uzaqala izifundo zakhe ngomnyaka ka-2021
kuyini okwenza ukuthi ufise ukuba yingxenye yalolu hlelo
luhlelo olulohlonzi kakhulu kuvamile ukuthi labo abadlula kulolu hlelo babe lokuhlonipheka okuthile ezigabeni ngakho mina njengomuntu osesebenze kwezamasiko kwesikhathi eside ngakubona kubalulekile ukuthi phose kangizame lami ukwenzela ukuthi ngiqinise isisindo engilaso njengengcwethi ekuqeqetsheni kwezamasiko so kwangincedisa kakhulu ukuthi lami ngithi hayi ukuhlangana labo abaqeqetshileyo kwezamasiko lami ngisukumele phezulu
uhlelo lolu kakhulu lukusize kanjani njengosakhulayo odabuka kwale Zimbabwe?
Ngenza isheveni ngomnyaka ka 2017 kusiya ku 2018 ngathi mphenduke eZimbabwe kwasokusenzakala ukuthi kwaba le vacancy eNational Gallery yakobulawayo. Kuyumbono wami ukuthi okangenza ngacina lami sengiwuphiwe lowo msebenzi kwakungenxa yesheveni imasters engasengilawe eculture policy and management. Mbona yiyo eyangenza ngaba lethuba elingcono kulabanye engangincintisa labo ukuthi kube ngiphiwe isikhundla sokuba ngu-regional director we-National Gallery in Bulawayo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana Nyathi, gciba ingxoxo yethu ngokuchasisela uZulu ukuthi abafisa ukuba yingxenye yalolu hlelo ngomnyaka ka-2021 kusiyafika umnyaka ka-2022 kumele bayenzeni?
Vening isivulile ama-applications for labo abafuna ukufunda ngomnyaka ka-2021 kusiya ku-2022. Ngakho inzalo yaseZimbabwe ifisa ukuthi apply ngabahambe ku-internet bayegoogla ukuthi Shevening Scholarship bazayibona i-application form yangkhona ku-applywa ebulenjini. I-application yangkhona ilembuzo nje emine ekhangela kakhulu mayelana ngobukhokheli bakho, indlela osebenzelana labanye, izifiso zakho nge-career yakho kusiya phambili lemiyimbuzo etshiyeneyo. So kubalulekile ukuthi uqale uyebala ubone lokhu abakufunayo esingakuthi eligibility criteria. Ungazibona ungani lawo uyakusuthisa lokhu abakufunayo usongazama lawe u-apply.
Sithanda ukubonga umnumzana Butho lezwi Khosi Nyathi ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sesilugqiba lapha uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe lamhlanje ukuthi uNtungameli Ngomo usiphathelene kuhlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngoNtungameli Ngomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Nkosintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sesibuye sahlangana sihloze inkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje lapho uNkulunkulu asivumele khona ukuba sibe ngabaphilayo. Nxa lisakhumbula siyigcine kuya iviki sikhuluma ngoJesu engena esinagogeni lapho ulo muntu welesandla sokudla esasilimele. Ke siqhubeke layo indaba le siyithola encwadini kaLuka isahluko sesithupha. Namhlanje ke sizayithatha kuverse 8. Lapho kufundeka khona sisiya phansi ithi, keba wazazi izizindlo zabo, wathi kuyo indoda esandla sishwabene, sukuma ume phakathi, wasukuma ke wema. UJesu wathi kubo, yanibuza ukuthi kuvunyelwe ngesabatha ukwenza okuhle noma okubi yini, ukusindisa umuntu noma ukumbulala na. Sebaqalazile bonke wathi kuye, yelula isandla sakho, wenze njalo ke saze saphiliswa isandla sakho. Verse 11. Base begcwala uhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Nansi indaba le ababhali labafarisi ngale besizwile kuleya iviki ababelalele ukuthi kabazange bakhangele lo umuntu wayedinga uncedo wayegogekile. Mhlawumbe ekhangelelwa phansi seyiswa ngoba wangaphelelanga njengabo bona ababesithi baphelele. UJesu uyaqhubeka azange azihluphe ngoba iBhayibheli lithi wayazi imikhumbulo yabo kodwa waqhubeka wamisa phambi kwabo uthi kubo yelula isandla sakho. UJesu kazange azikhathaze ngababhali labafarisi ngoba wayesazi inhliziyo zabo zigcwele uSathane. Baningi abantu abasezikhundleni abalenhliziyo zokungafisi ukubona abanye abantu bephumelela abathi umuntu angasindiswa kumbe angaphumelele akhuphuke esuka ezingeni eliphansi siyaphi. phezulu bazonde iBhayibhelithi basebegcwala ukuhlanya bakhuluma bodwa ngokuthi bangamenze njani uJesu. Silabo abantu abanjalo empilweni zethu abakholisa ukuthi kube yibo bodwa lanxa kulolutho olutholakalayo bafisa luze kube bodwa. Yibo bona abalagcwele inkohlakalo, siyabazi sihlala labo, siyababona benza izinto eziningi bezenzela bona bodwa. Bangabona omunye umuntu ngesandla langomsakathixo ephumelela ezuza impilo engcono bayazonda bahlanye. Siyakwazi ukubana abanye abantu bavele kabafuni ukuthi balinganiswe labanye abantu, bakholisa kuyibo, yibona labo abanye baze bantshontshe lezinto ezizila ezingatshontshwayo, batshontshele umphakathi, bathathe imali yokulwisa indlala, yokulwisa imikhuhlane, bazidlele bodwa. Bathi bangabona umusa kaThixo usuhambele kulabo ababakhangelela phansi, bazonde okumangalisayo. Kayisiwe abantu abaphansi abanjalo ngabantu abaphezulu abakholisa ukuhlupheka kwabanye abantu, abakholisa ubugoga babanye abantu. UJesu uthi elula isandla sakho uyaselula siyalapheka. Ngithi kubabhali labafarisi abaphakathi kwethu, izandla zenu enxeka zigogekanga, kodwa vulani ingqondo zenu yize zigogekileyo, linanzelele umusa kaNkulunkulu, lingazenzisi ngoba abantu abakaNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Nkulunkulu yenza ukubana sonke selule izandla zethu imikhuhlane esilayo, usinakekele ngokufananayo thina abaphilayo. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silo mfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngoGibbs Dube.